Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 11, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemi rendiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rodzivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi veZANUPF vamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana, vakarwa hondo yerusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vari kunonga svosve nemuromo. Makwikwe 2024 Olympics anopetwa nhasi kuParis kuFrance. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zangano reConcerned Citizens of Zimbabwe razivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Sangano iri rinoti rino urongwa hwekuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, richiratidzira kunyunyuta kwaro pamusoro kwekwarinoti kuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira. Sangano iri rinotiwo ratozivisa mapurisa pamusoro peurongwa hwaro uhu. Kuratidzira uku kuri kurongwa kuitwa zuva richatanga musangano weSADC uyo uchaitwa kwemazuva maviri muHarare, kunyange hazvo vakawanda vari kutarisira kuti kuratidzira uku kunogona kunge kuri kunangana nekuvhirikidza musangano uyu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo vasiri kudayira nharembozha yavo, asi mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vakazivisa veruzhinji kuti vakaisa mapurisa akawanda nyika yose ayo vanoti achange achichengetedza runyararo munguva yezororo remagamba pamwe nemusangano weSADC uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanya ire.
Ichokwadi semacitizens yeZimbabwe tiri kunyika chikuru chati kuchitema nacho chekutanga ndechemaunion ekabisi zvaitwa muZimbabwe, kusunga kwavatimba, kusunga kwavanhu vekaribha, kusunga kwavana chere, tiri kunyika pamusoro pazvo. Ugaro hwemuZimbabwe hausinamira zvakanaka, nekuti chekutanga chati kuzivisa nacho kuti makare akepwa, vanhu vekumakare vakutonga mhosva sasa tinobva kuzimba rekwani. So takuchema pamusoro penyaya yekuti aiwa mhosva ngaiteere nenwai, asina mhosva haana mhosva, kuti makare vanyatoona kuti aiwa zvavatozvizi hazvina kumira zvakanaka. Chechuu chatiri chemane zvacho ndechekuti zviri pachena kuti muZimbabwe pfodzi dzeZimbabwe hadzinamira zvakanaka. Fadha Girikuya yakataura zviri pachena kuti pfodzi dzimba dzinofanira kugadziriswa. So tango chemuonawo fadha Girikuya. Sako maakuya zvekare kumusha kufanira zvakanaka kufanira kugadzirisa muri kumborerei. So ndezvidzidzo zvikuru zvizhinji zvatinazvo zvatakutizise nyika yese yeZimbabwe.
Mapiwo here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiratidzira?
Haisi nyaya yekupiwa mvumo waJonga, inyaya yekuziviswa mapurisa. Vaziviswa, vaziviswa. So kana vaziviswa mvumo tinaye kare mukosi muZimbabwe, tinowanzozvizivaisu kuti bumbiro rakanyorwa hakuna ramusoro paro, hakuna pasipoti bimbiri. So kana rakanyorwa kare rikapaswa nenyika yose, mbumwe takaipiwa. Apa takungozivisa pasipoti aredive yaitibatsirani chipinde mugwagwa. Chinedzo zvikamutemo zviri pisitu zvaakumapurisa kuti vangoona kuti zvinhu zvaro zvakanaka here. So hatiende kuvazivisa izvi.
Takanzwa mapurisa achitaura kuti vakagadzirira kuranga vachanga vachienderera mberi nekuratidzira vavari kuti varoda kukanganisa musangano weSADC. Hamuoni here chizvoisa njodzi vana veZimbabwe vachanga vachipinda mugwagwa?
Ndiana anenge anyadzanyika kana vaenzi vachiuya kuti vana vari kukumbira chekudyawo kana chamhoro wavana. Iye vana vanenge vafumbura nyika. Kana vadaro vaexpose izvi nemutungamiri wenyika yeZimbabwe wacho vamunangako. Kuti isu tiringoti aiwa honai vana vasingwa vaenda kumajere, honai hatina chekudya, honai hatina kunyika zvakanaka, votora chamhoro tirova, votiranga pamberi pavaenzi vari kuuya. Vafumbura nyika yavozvo. Isu kana vadaro vatifadzai. Matiretero haasi kudzosera kumashure. Ane kupa simba rekuenderera mberi. Kuti kupa simba kuti tizvisunungure.
Avanga vari mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanyaire vari parunare nestudio 7. Asi murongi wemisangano muboka revechidiki mubato rezano PF vataura ekandishaya vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachakanganisa musangano.
Isusu musangano tinoda runyararo sezvakataurwa nemapurisa edu kuti akachengetera runyararo. Kana kuine munhu anofunga kuti anokwanisa kukanganisa kuitika kwemusangano wenyika dzeSADC uchaitika muno nemhirizhonga, mapurisa akagadzirisa vanhu ivava. Vaenzi vedu vari kuuya ava havasi vanhu vemapato anopikisa, vatongi kunyika dzavo. Vanotoziva kuti kana munhu aita umhosva mukono anochasvangwa sezvakataura purezidendi. Saka hakuna dambudziko kana zviri izvo zvavafunga vachifungidzira kuti pamberi pavaenzi aparohwa mwana, pamberi pavaenzi venyika mwana anorohwa.
Vataura ekandishaya vanove murongi wemisangano muboka revechidiki muzano PF vari parunare muHarare nestudio 7. Vana veZimbabwe mangwana vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akarwira hondo yerusununguko. Vazhinji vevakarwa hondo vachiti havana chavanacho chinoratidza kuzvipira kwavakaita makore makumi mana nemana hondo yapera. Zuva iri riri kucherechedzwawo panguva iyo vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchema-chema kuti bandiko revakarwa hondo yerusununguko rave kushandiswa mukushungurudza vanhu mune zvematongerwo enyika. Sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, Ambassador Christopher Muchangwa, vanoti kunyanga hazvo semagamba erusununguko vakagadzirira kucherechedza zuva ravo mangwana vachirangarirawo vamwe vavo vakasara kuhondo, vanofunga kuti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti upenyu hwavo hupunduke. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitarisa zuva remangwana.
Tinoremekedza zvikuru zuva ramagamba ramangwana. Nyika yeZimbabwe kuti izosvika pakusununguka yakadeura ropa rakawanda, zvikuru revana vechidiki vakanga vakuti isusu zvokuti tirambe tichitongwa nevapambetsemu vakabva kune dzimwe nyika dzekumadekero hatichadi. Pane vashanu vakaenda kuhondo vechidiki mazuva iwayo kubvira 73 kusvika 79 patakazvisununguka, pavashanu rega rega vakaenda kuhondo tikangoti vaviri ndo vakadzoka vari vapenyu, vamwe vese vakatsakatika muhondo iyi. Saka zuva ramangwana iri tinoripa hugamo hwakarema hwakakodzera kutendera ugamba hwevana vemuZimbabwe.
Kune vamwe, Ambassador Muchangwa, vechidika vaakuti aiwa kana nyika yakanzi yakasunungurwa isungirire painga iri nokuti upenyu hapana zvauri kuratidza kuti hwashanduka. Zvii zvamungavataurirawo?
Vanhu vane nungo vanonetsa nenyanya hadishaiki. Iye zvino muri kuona nyika yedu yave neparenji itsva inonzi ZIG inosapotwa negoridhi. Vari kuchera goridhi iyayo vana vadiki, vanochera goridhi inopfuura 20 tons pagore rega rega. This is more than $2 to $3 billion. Iri kuenda kune vana vechidiki vari kuchera goridhi muZimbabwe. Zvinokoita vamwe vana vavo ivi vane inope vane pfungwa dzakadzungurudzwa nekumadekero, vanongopuwa kuti vanhu vatema vakatonga hapana chinoitika. Hatingabatikana nevanhu vakadaro. Tinobatikana nevavo vanotarisira ramangwana rakajeka zvikuru nemafambisirwo ari kuitwa ezveupfumi zvekubatwa kwemaoko nevamunangagwa kubvira pavakatanga kutonga.
Kouyawo nyaya imwe, Ambassador Muchangwa, yevakarwa hondo, pane vamwe vari kutiwo welfare kana magariro avo upenyu hwavo hausi kunyatsoratidza basa guru ravakaita, munotiwo?
Ichokwadi ichocho inonyinyidza zvikuru sechiyamiro vemaoko kuti mararamiro avo haana kodzero. nekugona kurwa kwatakaita kukunda maBritish. Isu ani yekutanga inoti yabudirira kumurwisa toenda kunotonga toita marombe usiriita hwina dini ani dzese vagumirese vanenge vahwina ndo vanowana vakaisa muromo wavo pazamurimendi vachiyamo. Izvi hazvina kuitika muZimbabwe. Saka hurumende yekutanga yemusekondi ripabhliki yakatiregerera, asi tiri kufaura kuti hurumende yekusekondi ripabhliki pave nekutanga kuongorora nyaya iyoyi hongu hazvii nekuti vakapakatika, asi vachiri vapenyu ivavo ndinetari yekuti zvino zvataakuvaka mataundi matsva pana manhizi kaakuitika sinduru tichawanawo mukana wekupihwa masendi.
Pane vari kutiwo vakarwa hondo yerusununguko vanoshandiswa mune zvematongerwo enyika kumbunyikidza nekutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza veruzhinji, munotiwo?
Manyebozo, unoti vanhu vakabva vari pakati pemakore 12, 19, 12, 23 vakarega kuenda kuchikoro vachirwira nyika ivo vazhinji vakasiya shamwari dzavo masango vada kutaura kuti vanhu ivavo vanonzi vanombunyikidza vanhu kuti vasavafarire ivo vari vakanotsvaga voti nedhemokirasi yachinini. Kune vanhu vanenge riri nehurume nepfungwa dzenyika dzekumadekero dzine godo nenyaya yekuti vana vemuZimbabwe vakavazvambura pahondo yechimirei ndo vanofambisa shoko ravo rikutaura irori. Saka isusu hatinei nevanhu vakarasika mupfungwa.
Vanga vari sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, ambasada Christopher Mutsvangwa, vari parunhare muHarare nestudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa azivisa nhasi svondo kuti vanhu vafa mushure mekuondomoka kwevhu panzvimbo inorasirwa marara muKampala, guta guru reUganda, vasvika kugume nevatatu apo vashandi vari kuedza kufukura vangadai vakawirwa netsaona iyi vari kuramba vachienderera mberi nebasa. Zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda mumasvondo adarika, chimwe chidimbu chemarara munzvimbo yoga inorasirwa marara muguta iri chakaondomoka nechishanu usiku, chakaparadza nekufushira dzimba dziri kumucheto kwenzvimbo iyi apo vanhu vakanga vachakarara. Mutauriri wemapurisa vaPatrick Onyango vati vanhu gumi nevana vanunurwa kusvika pari zvino uye vamwe vanogona kunge vachakafushirwa. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship, vasimba rachenyama dzavo, avo vanonyora mabhuku uye vakatanga sangano rinobatsira vechidiki kutanga mabhizimusi reGumi Guru. Namuzware Chiedza Mlingwa vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Ngatinzwei vanyama dzavo vachitsanangura.
Tatsidza zvakawanda zvinoenderana nemabhindauko emabhizimusi, kuti mabhizimusi anovandudzwa sei, anoshambadzwa sei, uyezve unowana sei mari kana yakawanda kana uchida kuti basa rako rienderere mberi. O mazano marairanwa, ndasangana nevanhu vakawanda vanobva nzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAfrica. Saka vamwe vacho tatoumba ukama, tatoumba ushamwari, anovimba kuti tichabatana pamabasa atagara tichiita seGumi Guru kuti basa redu rienderere mberi zvakanaka.
Kuvamwe vechidiki vangada kushuvirawo kuti vapinde muchirongwa chakadai, ungati kudii kwavari?
Vamwe vechidiki vangade kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, ndinovakurudzira chaizvo kuti vatore mukana, mukana wakanaka, mukana uno kuti basa raunenge uchiita rienderere mberi. Ndovakurudzira kuti vasangane nevamwe vakambopinda muchirongwa ichi, vapihwe mazano kuti kana vachida kupinda vanoshambisa sei.
Taita zvakare uri kurona muzvare Mlingwa nezvechirongwa ichi.
Iye tanga taka wanda, but ni chikuru chanda wana ndechokuti pane upenyu after fellowship. Iko zvino tanga tichito celebrate umwe wekugana, anonzi Joel abva kuno wina iye 2024 Young Impact Leader Award. And inoratidza kuti last year yanga yakahwinwa neumwe. And inoratidza kuti zvatinoenda tichizonoita kumacommunities edu tapedza chirongwa ichi, ndo zvinozoita kuti munhu urambe uri munhu ari impact for macommunities ako. Kuti kuti upenyu hunotanga panopera fellowship. Saka enda dzidza kuti ndichange ndichiramba ndiri in contact ne alumni, nevanhu vekunoku, nema embassies kuitira kuti basa rangu rambe richiendera mberi.
Tichitarisawo zvimwe zvezvinhu zvisingawanzotariswa pawakasvika munomu. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvakakushamisa kana kuti zvawanga usina kutarisira kuti zviriko kuno kana kuti zvinoitwa kuno?
Chikuru ini chandakaona because ndanga ndiri kupresidential precinct. Ndakaona kuti vanhu vatema vatinoti susu maAfricans nema black nema African Americans. History yedu yakabatana zvikuru nokuti pane vanatateguru vedu vakatorwa from different countries kunyanya kuna Ghana nevamwewo kuna Liberia vakatorwa vachiunzwa kunoku kuti vazo panguva yekusabatwa zvakanaka kwevanhu vatema. And tinoona kuti machallenges acho yanopa maopportunities as well. Because zvinoratidza kuti tinogona kubatana tese pakucreate masolutions, tichishanda pamwe chete kuresolve masolutions ari muAfrica, tichistrengthena nemarelations edu yekunoku kuAmerica.
Pane zvakawanda zvamadzidza muri kuno. Muri kuona kunge zvichava nyore zvakadii ku zvishandisa madzokera kuZimbabwe.
Ndikona kuti it's going to be quite difficult. Right now we have a SADC summit that is coming and we're seeing kuti our government is clamping down on pro-democracy activists. Recently tikona kuti namatai kwekweza wekuwilid avabatwa paairport vari kutorwa. Zvinhu zvatinoona kuti as my youth we're trying to lead from a positive aspect. Rototi tinoshura kuti dai hurumende yedu yagona kuona kuti atiskweza kushoresa zita renyika. We are actually trying to work together navo kuti tisimudzire nyika yedu iratidzikewo pama platforms ari international kuti tiri vanhu vanoremekedza ma human rights. Zvino kana vachionekwa vari vanhu vari kusunga ma students ekuzinaso vachisunga vamwe 78 avondel vari kuramba vari mujere, hazvizotipe zita rakanaka kunze kwenyika. Saka tiri kuona kuti chero nesuwo pachine dambudziko rokuti vanogona kutitora sevanhu vari kurwisana navo, isusu tichingoedza kusimudzira nyika yedu panyaya dzedemocracy, human rights and good governance.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship muzvare Chiedza Mlingwa vari pamwe chete navasimbarashi nyama dzavo. Ndinokutendai vateriri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya.
Ini ndini Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Tinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chatinokupai shondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namadzimai Mesnage vanonamata vari mukereke yechipostora yeJohani Masowe yechishanu vati ndenguo chena. Madzimai tinokukwazisai nokuchingamidzai pachirongwa chanhasi.
Kwaziwai mushamarari, kwaziwai vateereri.
Madzimai tine nyaya pano. Chakatanga riini chipostora?
Chipostori chakatanga mugore ra1931.
Kupi?
Chakatanga mugore ra1931 chichiuya nemupostori ainzi Mushuri waGandanzara achiziva nezita rekuti Baba Johani aibva kwaRusape. Ndiye akapfekwa nemweya mutsvene kuti atange kereke iyi.
Sei muchinzi nguo chena asi munongopfeka zvichena chete?
Tinonzi nguo chena nekuti tinopfeka zvichena hongu. Uye chinamato ichi chichitanga chichiuya naBaba Johani, izwi rakazoburukira pana Baba Manuel, ndivo vakazotsanangura kuti tinofanira kupfeka nguo chena tiri vebvudzi pfupi.
Bvudzi pfupi kureva muri vemusuo?
Bvudzi pfupi tikureva kuti tinogerwa musoro, hatizoite hedu musuo asi tinogerwa hedu musoro. atichengete bvudzi.
Alright. Saka ipi chipostori chenyu chinosiyana papi nedzimwe postori dzatinonzwa dzakatekeshera munyika?
Johani Masowe chishanu inosiyana nedzimwe postori chekutanga mapfekero sekutaura kwanambuita isinopfeka zvichena. Uye chinamato chedu chinotanga icho musi wezuva rechina yatinoti Gestens ndopa inotangira nezuva rechina nenguva dzenhatu ichinoperera nemuzuva rechishanu nenguva zvakare dzenhatu ndopa tinopedza Gestens yedu. Ndo mazuva atinonamata china nechishanu asi mamwe mapostori anonamata nemuzuva resabata vamwe vanonamata nezuva resvondo.
Tinonzwa vamwe vachiti kumapostori uko hakuendwi kuchipatara, kunorodzwa vana vadiki, kunororwa vakadzi vakawanda. Imi kwenyu zvinofambiswawo sei?
Kujuani Masowe chishanu hatirambidzi vanhu kuenda kuchipatara asi tinofamba zvakare nezunzi mume. Unogona kunge uchirwara nezvenyika kana kuti zvedenga zvinouya nekupakusiyana muzwi mudzimure ratinokutsanangura kana pane muteuro waunokwanisa kuitirwa kuti upore unoitirwa muteuro asi kuchipatara hatikurambidzi kuti uende. Uye hatirodzi vana vadiki kujuani Masowe chishanu, hatina mutemo wakadaro.
Popa madzimai apa murume mumwe chete anobvumidzwa kuita madzimai mangani?
Murume mumwe mukadzi mumwe ndo mutemo wedu watinofamba nawo kujuani Masowe.
Mitemo yamunotaura munoiwana kupi? Tinonzwa kuti hamuverengi Bhaibheri.
Hongu hativerengi Bhaibheri asi mitemo ine gumi tinongofamba nayo nekuti tiri kufamba tine maprofita, tiri kufamba tiri mumweya tichifamba tichiteerera izwi mudzimu unoera ndiwo mweya mutsvene. Sekufamba kwakaita vazuru vakafambawo nemweya mutsvene zvakazinge zvonyorwa nemaprofita mumabhaibheri rinodai kuverengwa nevapenyu. Saka tinofamba tichinzwa izwi mudzimu unoera taura kwawo zviri kuitika zvichaitika nezvakamboitika. Saka tinofamba tichiziva hatifambe tiri murima.
Panyama apa ndonzwa vamwe vachiti nyama haidyiwi here kana kuti vamwe vanoti nguruve chete here, pakamira sei apa?
Isu tinofamba tichitevera mitemo. Tine mitemo yedu yechipostori yatinodai kutevera yeJohani Masowe chishanu. Handingati yechipostori nekuti mamwe mapostori handizive mitemo yavo. Hongu nguruva hatidyi, hatidyi mhuka dzisingadzei. Kana dziri hove hatidyi hove zvakare dzisingaparwi. Ndiyo mitemo yedu.
Dai tine nguva yakawanda tichatsvaga rimwe zuva zvakare mangwana mufamba umu hamuchazombodzokazve. Pamwe vamwe vachaita mubvunzo, pamwe vamwe vachaita zvekutaurawo pahurukuro iyi. Asi hatingakuregei muchienda tambokuwanai. Chiisira ivo vateereri shoko rimwe chete ramungavasiyirewo nhasi.
Zvandingasiyire vateereri mukati mezuva ranhasi ndechekuti Mwari rudo chinhu chakakosha, uye mazuva ekuguma kwenyika auya nekunosvedera. Saka muchiona pasi radai kupinduka, dai tiri vamwe, dai tanamata tanamatisa tatsvaga izwi nguva ichiripo. Chikuru kudzidzisana kunamata, chidzidzisana tiri murudo. Areruya.
Tinokutendai madzimai Mesnech. Aiwa mazvinzwira vateereri, togumira pano kwanhasi. Ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ndokupai zvakare chimwe chondo rino uya nemusi wesvondo. Anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Aiva, tinotenda zvikuru Evans. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa. Sezvavimbiswa naEvans, teererai zvakare svondo rinouya apo achakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, tombotarisa mamiriro akaita mutambo kana kuti makwikwi e-2024 Olympics ari kuFrance, uko ari kunzi ari kupetwa nhasi. Nhasi America ndo iri pamusoro nemamenduru anokwana kuita 126 pa-126 pane 40 kana kuti makumi mana egoridhe, ichiteverwawo nechina ine makumi mana menduru dzegoridhe ne-91 menduru dzose dzayawana. Iyo France inowe iri kuhosta kana kuti iri kunge iriyo ine makwikwa aya munyika mayo ine menduru dzegoridhe 10 nenhanhatu, 16 kuchiti menduru dzose dzayakawana makwikwa aya dzichiita 64. Totarisawo zviri kutevera kumakwikwi iwayo Olympics. Chikwata cheZimbabwe chevamhanyi vakaremara kana kuti Paralympics chinoti chiri kupiwa manyukunyuku nevamhanyi vakamirira nyika kumaOlympics egore rino. Vanoti tapiwa makarau namakanaka charamba apo chiri kuendawo ku France kuno kwikwidza makundano e 2024 Paralympics ari kutanga musi wa 28 mwedzi uno. Michael Kariati anotiudza kuti zvakamira sei.
Muraridzi wevamhanyi ava Elliot Mujaji anoti ari kuudza chikwata chake kuti chinofarira kutevera tsoka dzacharamba namakarau avo vakaita mukurumbira mushure mekunge vapinda mufinari yemujaho we 200 meters kuma Olympic Games ayo ari kupera manheru ano muParis, France.
Vana vedu vari kuenda kunokukwidzawo, tinoda kuti tingovapa encouragement yekuti vaite zvakanaka.
Makarau nacharamba vakatsimudzira zita renyika pamwe nemazita avo apo vakaita vamwe vevamhanyi vasere vakapinda mufinari yemujaho uyu. Izvo zvakafadza nyika yese. Kunyange hazvo vasina kuzowana menduro, nhengo yeNational Athletics Association of Zimbabwe vaPatson Muderedzi vanoti vamhanyi ava vakasimudza mureza wenyika nepavakasvika apa.
Vakomana vedu Charamba namakarau internationally vakatisa pamepu senyika. Aiwa, zvinofadza chose. Isukosa association yeNAS, National Athletics Association of Zimbabwe, tinonzwa kufara pamwe nevanhu vose munyika yedu yeZimbabwe nezvakaitwa nevakomana vaviri ava.
Mujaji anoti vamhanyi vake tinotenda bango nakuda kwache chigwedere. Avo vachamhanya 100 meters vari kutarisirawo kusvika mufinari uyezve gadziriro iri kuenderera mberi.
Best vari kutrena havo zvakanaka, vari mugood shape. Competition isusu tiri kuenda kunokompita, hatisi kuenda kunowedzera manumbers.
Muderedzi anoti Zimbabwe haifaniri kudzokera shure asi kudarika pakasvikwa nacharamba namakarau mune ramangwana rayo.
Hatichafaniri kudzokera kana kuti kucheuka shure, asi kuramba takatarisa mberi kuti tidarike zvaitwa apa. Haisi nyore kusvika apa.
Asi Mujaji anoti Charamba namakarau vakasimudzira unyanzvi hwavo vari kuAmerica uko kune zvikwanisiro, achiti iye Zimbabwe haina zvekushandisa nedzinhandare zvakakodzera izvo zvinofanira kugadziriswa. Chikwata cheZimbabwe chiri kusimuka musi wa 23 Nyamavhuvhu kuenda kumakundano eParalympic Games ayo anozopera musi wa 8 Gunyana. Nhasi mumhanyi weZimbabwe wenzendo refu kana kuti marathon Rutendo Nyahora agumira munzira murwendo rwake, asi nezuro Ajeki Mpofu akapedza ari pachinzvimbo chegumi nepfumbamwe makundano mamwe chetewo. Totarisa mutambo wenhabvu. Manika Diamonds 0, Herentals 0, Wange 0, Chegutu Pirates 0, Highlanders 1, Ngezi Platinum Stars 1. Pari zvino zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: FC Platinum 45 points, Simba Bora 44 points, Ngezi Platinum Stars 39 points, Highlanders 38 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvungu yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rinozivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi vezanupf vamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu, hurumende ichiti ine umbowo kuti vanopikisa nevemasangano akazvimirira vari kuronga kukanganisa musangano uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwawo nderusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vasina chinoratidza kuzvipira kwavakaita. makwikwe 2024 Olympics anopetwa nasi kuParis kuFrance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.